Vachitaura kuzuru zvevanhu zvaungana panhandare yeuera kubwera mudunhu reManicaland vamunangagwa vati kunyange zviripo zvinetso zvakamomotera nyika hurumende yavo inofanira kuroverwa maoko nekuti yasimudzira upenyu hwevanhu vemunyika.
We are modernizing and industrializing the economy.
Ngatirambei takabatana tichienderera mberi nekuvaka nyika yedu tichitondera kuzvipira kwemagamba akatisunungura. Hatifaniri kumira kushandira nyika yedu kuitira kuti upenyu hwedu huenderere mberi. Kubva Plumtree kuenda Mutare, Zambezi kusvika Limpopo, ngatirambei takashinga.
Vaenderera mberi vachiti mari itsva yenyika yeZimbabwe Gold kana kuti ZIG yakaparurwa mavhiki maviri adarika ichashandura upenyu hwevanhu.
This is our currency.
Iyi imari yedu, tose tine musenzekete wekuitambira nekuti ichabatsira kudzikanisa upfumi hwenyika. Takaisawo matano achafambidzana nekuparurwa kwemari iyi kuti ruzhinji rurerukirwe pakuishandisa.
Panyaya yenzara yakatarisana nemamiriyoni evanhu vemunyika nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura, mutungamiri wenyika vati hakuna munhu achafa nenzara sezvo hurumende yavo iri kutsvaga rubatsiro. Asi vaimbo vemutauriri webato reCCC vaOstalos Siziva vanoti havaoni mari itsva iyi ichizoshanda munyika nekuti vanhu havana chivimbo nayo.
Tinofanira kugadziriswa inyaya yekuchiite mareserves egold anokwana kwete 1 ton aingapeki upfumi hwenyika hwemari yenyika. Tinofanira kugadziriswa maMicroeconomic fundamentals. Tinofanira kuva nyika inoproducer. Zimbabwe pare zvino inoimporta zvinhu zvese, tinoimporta matoothpick.
Kunyange nyika yapemberera makore makumi mana nemana ekuzvitonga kuzere, Zimbabwe ichiri yakatarisana nezvinetswa zvakawanda zvinosanganisira zveutano, kushayikwa kwemabasa, kushomeka kwezvikoro uye kutorwa zvakanyanya kwezvinodhaka. Mudzimai wechidiki anogara kunyanga, Muzvare Patience Chamboko, vanoti yakasununguka hayo Zimbabwe asi madzimai achiri kudzvinyirirwa.
Inini pandiri panapa nditori nedinoma ndine degree but handina kukwanisa kuwana basa. Paunono apply kuti ndaapply basa wotonzi tanga wandida, tanga wandikumurira bhugwa kuti uwane basa. Ndopaunozoona samwana akunoita setsureka pati degree anaro chikoro atinazvo.
Nemberero dzanhasi dzaonawo vamwe vakuru vemapato anopikisa vanosanganisira vasenyezo Chavangu, mumiriri wekuwadzana East muparamende vaCharlton Wende navaWalshman Ncube vebato reCCC pamwe namuzvinafundo Lovemore Maduku veNCA vachivepowo vachisangana nevamwe. VaChavangu avo vanozviti ndivo munyori mukuru wechimwe chikwata chebato reCCC uye vari seneta vanoti havanei nevanovashora nekuenda kwavo kumagungano akadai.
Vasengesi ivo ivavo vari kutaura kuti independence haisi yemaZimbabwe, haisi nyika yeZanu. Zanu ndiyo iri kutonga chete, but we will oppose Zanu PF where it's necessary.
Gweta uye vachiongorora nyaya dzezvematongerwo enyika, amai Jacqueline Sande vanoti mashoko avamunangagwa ekuti zvinhu zvava kugadzikana munyika haaratidzi chimiro chaicho chezviri kuitika munyika.
Hongu vangadai vamunangagwa vachitaura kuti upfumi hwenyika huri kusumukira, asi izvi hazvisi kusvika kuruzhinji rwevana veZimbabwe. Zviri kuperera ikoko vachoma shoma, asi ruzhinji rwenyika aiwa tichiri kutambudzika uye rusununguko ruchiri kure kune vazhinji vana veZimbabwe. Naizvozvo zvinoda kutarisa kuti utungamiriri hugadzirise.
Asi nhengo yeZanu PF vachimiririra Bikita South muparamende vaEnergy Mutodi vanoti pane zvakawanda zvekupemberera zvaitika kubva nyika yawana kuzvitonga kuzere muna 1980. Asi pazoitika kushushikana kwevazhinji pamhemberero dzanhasi idzi mushure mekubuda kwemashoko ekuti pane mumwe mudzimai nemwana varasikirwa neupenyu hwavo mushure mekutsikirirana kwevanhu panga pachigoverwa upfu pachena panzvimbo yanga ichiitirwa mutambo wanhasi uyu. Kunyange Studio 7 yataura nevazhinji vaona zvitunha zviviri izvi uyewo yaona mota inotakura zvitunha yeDoves ichisvika paArena B panonzi ndipo paitikira tsaona iyi, mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati havana zverufu zvavanga vati vanzwa panguva yatavabata. Mhemberero dzanhasi dzanga dzichiitwa paspeding ndira rine chekuita nekubatana uye kupundusa nyika pakatariswa muono wa 2030 kana kuti ZIMET 44 Unity Peace and Development Towards Vision 2030. Ndiri pachikoro chemurambinda B mubuhera mudunhu reManicaland, ndini Tobias Mudzingwa.